Vamwe vagare vataura nestudio 7 vanoti vakashamisika sondorino mitengo yechikafu yakaita sehupfu mafuta ekubikisa pamwe nenyama zvamuka zvakakwira mutarara. Amai rumbidzai magomo vemumusha wemucheke efanoti upenyu huri kuramba huchivaomera nekukwira kwakaita mutengo sondorino Act 1 magomo. Chisaga cheupfu chinorema makirogiramu 10 chave kuita mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora ERTGS kubva mumazana mana muchitoro cheOK. Apowo kirogiramu imwe chete yenyama yaiita mazana matatu emadhora ERTGS yave kuita mazana matanhatu emadhora akaraudzira. Zvimwe chetezvo nemafuta ekubikisa marita maviri aita zana nemakumi manomwe emadhora ave kuita mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ERTGS. Vagari vazhinji vanoti mitengo iyi iri kukwira iyi asi mihoro yavo haisi kukwira nekudaro zvichawedzera kutambura kwavo sezvo kuwana chikafu chakakwana kunenge konetsa. Muzvare Eve Mamombe vanoti kukwira kuri kuita mitengo yechikafu munyika kovashayisa hope. Act 2 Mamombe. Sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti mihoro yakatarwa nehurumende yevashandi vepasi inokwana zvikamu 12 kubva muzana pamari inodiwa kushandiswa nemhuri yevanhu vashanu munyika. Sangano rinomirira vatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe rinotiwo mhuri yevanhu vatanhatu inoda mari inosvika zviuru 21 yemaRTGS. Apo vashandi vazhinji vachiwana mari isingapfuuri zviuru zvishanu zvemadhora emunyika pamwedzi. Mutungamiriri wezCTU munyika vapita mutasa vanoti vashandi vari kunonga svosve nemuromo uye vadzorerwa munguva yeutongi hwevapambe pfumi. Studio 7 yatanzwa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvemaindastri nekutengeserana munyika amai sekainzenza vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi vachitaura mudare reparamende munguva pfupi yapera amai Nzenza vakati hurumende iri kushushikana nekukwira kwemutengo uye vachashanda nemamwe mapazi ehurumende kuti vagadzirise nyaya iyi. Asi vamwe vagari vanoti zvinoshamisa kuti hurumende inogara ichiti zvinhu zvakanaka munyika iyo mutengo ichikwira kudai. Vangabvumo Mashinga vanoti nenyaya yekudhura kuri kuita zvinhu vari kudya kashoma pazuva. Act 4 Mashinga. Vanamuzi nabhizimusi varamba kudomwa mazita avo vanoti vari kunohodha zvinhu vachishandisa mari yekuamerica nekudaro kana votengesa vanofanira kukwidza mari yemaRTGS nekuti haina simba. Apawo vamwe vavo vanoti vanoshandisa motokari dzinoda mafuta anotengwa nemari yekunze yekuamerica. Vanoona nezveupfumi hwenyika vanoti mitengo iri kukwira nemari yemunyika nekuti iri kukwidzana nemari yekunze yakasimba yekuamerica iyo yave kubvumidza kutenga. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.